Hanzvadzi yake, amai Sofia Chalenga vaudza Studio 7 kuti anga ine chirwere cheshuga, icho chakakanganisa itsvo.
He was diabetic, ane BP, but apa anga azonzi izvo makidneys ake ese, maitsvo handiti dzatoparara dzisina kuita zvakanaka. Saka ndodzabva dzaramba dzasimbirira kuendeswa kudialysis, but process inongoti nonoke. Kuti apinzwe muchipatara kunotanga kuti arapwe aifanwa kuti ambotanga aitwa COVID test. Saka maresults eCOVID test ayaya abuda nhasi. Nhasi ndopaabvaiswa muwodhi kuseni. Paiswa muwodhi kuseni kumapast 10, 25 past 11 achibva atoshaya.
Amai Chalenga vati hapana zvirongwa zvati zvavapo nezvekuradzikwa kwake sezvo vanga vachangotambira shoko rerufu rwaLighton. John Kasim, uyo akakurana Lighton kukaroi, uye anga ari Sahura wepedyo, ari zvakare mutori wenhau, acharasikirwa zvakanyanya.
Tarasikirwa nemumwe wataida nemumwe ainyatsoshanda basa semutori wenhau. Zviri kutirwadza ndezvekuti panguva yashaika inguva yekuti munhu wese akaomerwa, asi mabasa varungu vatinoshandira kana kuti mapepanhau atinoshandira vari kukundikana kuona kuti mari dzavanotambirisa vashandi hadzisi mari dzakanyatsoti kwesere. Munhu arwara kwenguva yakareba, saka Lighton arwara neitsvo, asi vekubasa vakatadza kubatsira. Lighton akasvika pakupedza mari yake, takazenge takuita mudeme mudeme kuedza kumubatsira. Zvinorwadza.
Everton Mushava, uyo anga achishanda naLighton kuNewsday, atiwo vatori venhau varasikirwa zvakanyanya nenyanzvi yekunyora nyaya dzekumatare.
Lighton anga ari munhu aiziva basa rake, aishanda basa rake zvine mwazvo.
Munyori mukuru muZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vatiwo gore rino vatori venhau vakawanda vashaya. VaDongozi vatiwo vatori venhau vari mushishi yekuunganidza mari yekubatsira vamwe vatori venhau vaviri vaDesmond Chingarande vanoshanda zvakare kuNewsday navaDonovan Maisiri vanoshanda vakazvimiririra avo vari kurwarawo zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.